Fred Foster varapikwa nhasi kumusha kwavo kusanyati kune makongresi avo kwanza kuenda ari mashoma vanhu vanosi kwanza kuzvida vakawanda nenyaya yekuti kwanza kwabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19 asi isusu sesangano tarasikirwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevakapeve nhau anga achitipese pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station, Foster unomuona ari kuPGHQ, Foster unomuona ari kwaminista achimirira kuti vachapeve nhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavakapeve nhau. Inonge tarasikirwa negamba riguru hationi chine umwe munhu angasvike pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzekumiririra vachapeve nhau. Anga achishanda nemasangano akati kuti emunoma Africa, emusouthern Africa nepasi rose anomirira nyaya dzevachapeve nhau. Saka Foster anga ato ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vachapeve nhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere checovid-19 zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nekuti tanga tatisanga imwe kambeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezvecovid-19. Saka chirwere chamubata chaenderera mberi nekambeni yatanga tatanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa
taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere checovid. Havasi vatatu venhau chete vakasangana naFoster, akasangana nevanhu vakawanda kuti Foster anga ari munhu wevanhu. Saa tinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa azonekwa taona kuti hapana here chirwere chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi munyaya yekuita speculation nekuti kunge kondakti ndiyatinonyaya kudira nezvayo hatinyanyi kuzvisise speculation kuti tibvunzire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshaya kana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angozwa paarwadziwa nako dai aenda kuchipatara anotariswa taona kuti achikunzwe here chekovid.